Mapisarema chitsauko chemakumi masere nembiri. Mwari anogara paungano huru, anotonga pakati pavamwari achiti: Muchasvika riniko muchirwira vasakarurama uye muchisanangura vanhu vakaipa? Tongai mhaka dzavasina simba nenherera. Chengetedzai kodzero dzavarombo navakadzvinyirirwa. Nunurai vasina simba navanoshayiwa. Varwirei paruoko rowakaipa. Havana chavanoziva, havana chavanonzwisisa. Vanongofamba-famba murima, nheyo dzose dzenyika dzinozungunuswa. Ndakati, muri vamwari, imi mose muri vanakomana veWokumusoro-soro. Asi muchafa savanhuwo zvavo, muchawa savatongi vose. Simukai, imi Mwari, mutonge nyika, nokuti ndudzi dzose inhaka yenyu.